A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. This Thursday, March the 23rd, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on the Women's Roundtable, on Live Talk, we are discussing about the commemoration for Women's Month, and we'll be speaking to some women holding decision-making positions and their coping mechanisms in today's challenging world. We'll also be looking at some of the challenges facing women in rural areas. Nasi tirikutarisa zviri kuitwa nemadzimai mwedzi uno wakurume uyo unoremekedza madzimai pasi rose. Nasi tine hurukuro nemadzimai ari kubata mabasa epamusoro tichinzwa kuti vari kuzvigona sei. Tichatarisa zvakare mabasa ari kuitwa nemadzimai ekumaruwa. We start off our rural focus with an event held in Murewa today to commemorate Women's Month, where some rural women say they are now embarking on self-help projects which are changing their lives and have helped in curbing domestic violence cases. Amai Erika Muzambi, vanoruka ma handbag nema sandals, vanoti kuwana cheuviri kurukuva batsira. Mutori wedu Nauru Tendo Mawere, ataura na amai Muzambi, neje mabasa avarukuita.
I'm a single mother, Dineana Tree. In internet, I was able to come out back, Emma Sandals, and the nature of what age. You should say, and I also carry my back, that you know, my sandals. Can I take on a project? I had to know in the South Statistic.
Mungati pane zvachinja here mupenyu wenyu kubva zvamatanga kutengesa mabhegi?
Ini pane zvachinja nekuti ndakatozokwanisa kutozonyoromesi dzanga dzisina. Saka muna mei ndakutotanga kutotrena kutisha kumadziva teachers college. Saka ini namevolunteer weRosario Memorial Trust vanenge vachindipost support yekuti zvinhu zvangu zvifambe.
Ndezvipi zvimwe zvamungada?
Itachida today takwanisa kuwanawo pekuitira basa redu necapital yekuti tiwandidzeofisiei.
Amai Erika Muzambi vachitaura naRutendo Mawere weStudio 7. Rutendo also spoke to Gogo Winning Mudzeiwa, who says the biggest challenge is finding a market for her products.
Mahemba kaya kuchazi zvikwadi saka atanga kwadi ndobva tazonyora mareranochaga zvikwadi ndobva taenda nawo kuclub yebesiwa club ndobva takuatirikosikana kuita mahemba saka mahemba kaya tinaika tichishandisa nyemo dzatinorima mukati meminda yedu. We
Gogo Winnie Muzeiwa vachitaura Narutendo Mawere we Studio 7. Now we take you to Gogo Mandebele from Cholocho, who says her yield from her field has decreased this season as she is facing challenges from monkeys who are attacking her maize crop.
Ulogo ulindile.
Ye lokho engikunjile nginika ngkwaliso kuzenzani lokho emile kuphela.
Ngisho awusodile kumele apho ke ngicukela kakhulu. Sivela ngapi lezi ntaba?
Asikwazi ngoba uyazibona sesicela khona la. Uyezwa abanye bethi zivela zivelela ngale, umuntu zivelela le. So uyazibona la lesenzi khona.
Zidlumumbu wawo.
Ziyadla umuntu.
Manje sizozavuna nje kuya bayindlala phela lonya.
Akula nto engingalenza vele kuhlala kunjalo ungavela silime sihlala khona. Sasikulima ngovele ngo-October sekugatshwe ompombe November lapho izidlula belinye khona ukuthi uhlale khona apho ngazabe ziphanda nenhlanyelo ungagatshwe ompo ziphande mbembuyele nenhlanyelo
ungakhula futhi ezibuya sizokudla
ungakhula vele hlala khona apho usezidla noma uwomile unje ziyathwala nje bahlala khona apha ziyathwala ziyenhlahla ngaphande zimezibuke zephule zephule
ufika sikhathi bani lapa emasimini akho amahle kangamakhulukazi
emasimini lapha ngifika vele ngabo 55 mele ngingeni Abo sikhumele ngingeni ngoba ngisenzela ukuzidalela zingakayihle ezihlahleni
so kathi ezingaziphezulu kwale zihlahleni
so zichathana sifike kule zabhota zingafika lapha mele bhode iganga lonke lezingayithi zingaphathana ukuze zisebenze ngoba nxa siseduze ngazekela sondlela sazikwanisa ukuzikhipha ensimini.
That day was Ezra Sibanda speaking to Gogo Mandebele in Cholocho. Let's now take a short break. Please don't go away. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube. Now, we are now joined by our guests, who are the African Union Ambassador to the United States, Hilda Suka Mafuze, Evanice Monando of the Female Students Network Trust. Hello, and welcome to the program, ladies.
Hello. Yes.
Hi, Watiri Wadi. Tutanga nemi Ambassador Mafuze. Tunaona kuti nasi tukwende ramberi tichirangarira zuware madzimai kana watingati mwedzi wemadzimai uyezve tirikutaura isu nemadzimai vari pamabasa epamusoro tichida kunzwawo kuti muri kuzvigona sei mombopindura ipapo.
Kuedza kuti tigadzirise and kuva pamusoro hatingosenzi tiri tega tinotosenza navo madzimai acho ari pasi ari kugadzisa zvinhu kuti tigove nebhesi rakasimba kuti kwanise kushanda panzvimbo zvatiinazvo izvi kuti vamwe vagokwira kumusorowo vachitorawo zvinzvimbo zvakadaro nemaorganizations ariko ikoko kumusha uku ari kushanda nokubatsira vamwe like this organization yandakavhakachira inonzi Community Participation and Development, which is based in Rogare, inotungamirwa namai Suka. Vari kutraina ma well wishers for free to change the lives of the livelihoods of the people in the community. Vanhu vakwanise kuzviitira nekugadzira zvinhu zvakawanda wanda zvinobatsira mudzimba. Ndinoti nimpa mwedzi uno wemadzimai ndiwo zvimwe zvakandifadza zvemadzimai ekurugare zvakandifadza chaizvo ndakaona kuti tava nebhesi ivo vachiita zvavanofanwa kuita on the ground isisu nesu tinosimba kumusoro kwatiri ende tichisumudzira vamwe vasikana vachiri vechidiki kuti vakwidzewo kumusoro kuita kuti zvinzvimbo zvataka bata izvi vagokwanisa kuzvitora vagokwanisa kumhanya nazvo tigove takawanda pamabasa epamusoro
Mumbo bata enyu makadaro ambassador toenda kwamuri amai Eva Nice Munando motipao tinoona kuti makabva kuno kwa ku America ku New York ku CSW mungati zvii zvamuri kuona mushure mekunge madzokera pane zvamakadzidza kubva ku New York
ndakadzidza zvakawanda pandakauya kuNew York kuAmerica nekuti chinangwa kana kuti programu yataka tafambira yanga ichipemberera zvakare yadzemadzimai taingoona kuti paiva nemapoka mapoka akasiyana siyana zvapava nemukana chaizvo akakura zvekuenda kunoyapinda mamitinzi iwayo akasiyana siyana aingokurukura nyaya bedzi yemadzimai nyaya yegender equality nyaya yetechnology nyaya yedigitalization saka zvakandiitira zvakanaka nenyaya yekuti basa randinoshanda kune kuzimbabwe rinotumidzira kodzero dzevanasikana ine kazhinji takatarisa nyaya yetechnology nedigitalization takaona kuti zvinhu zviri kunyanya kubata ivo vadzidzi vechisikana vari kumakoreji nekuti ndivo vari kunyanya kuzvishandisa saka ndakadzidza kuti kune dzimwewo nyika vari kuzvifambisa sei zvatiwo matambudziko avari kusangana nawo wekunge ndaitinzira kuti tichitobva kune kuzimbabwe takatoona kuti aiwa nyaya yatiri kuchemawo neikunoku inyaya iri kusangana nemadzimai akawanda pasi rose saka zvakandibatsira kuti ndibve nemuono wakasimba wokuti kana pandakadzoka kune kuzimbabwe ndichisangana nevadzidzi vechisikanawo ndakanzwa ndiine simba rakanyanya rekuti aiwa hatisi kuchitonga hatisi tikaisa misoro yedu pamwe chete tikabatanawo nedzimwe nyika tikabatanawo nedzimwe nzvimbo tichitaura nyaya yemhirizhonga iyi kazhinji takatarisa mhirizhonga iri kuitwa online vatinoti paya pavanhu vanoenda pasocial media vononyora zvinyadzi vachizvitukirana vatana vaiita inonzi mental health iya yekuti ahuwa kupfunganya kuti zvo zvino ndichazvigadzirisa sei ndinoita sei vamwe votoguma vatora upenyu hwavo funge mavenati asi ndakava nemuono yekuti ndichidzoka kune kuzimbabwe ndakabva ndaita rombo rakanaka nekuti takaisinoita anonzi maorientation yai public awareness nekuatendawo chimwe chikamu chepurogiramu saka zvakandibatsira kuti ndikwanise kucheyawo nevasikana ava nemadzimai kuti wediwei dambudziko ratiinaro takafanira kusimba panjere dzedu tiwanise kuri pedza uyezve tikwanise kuputsha kuti mitemo ikwanise kugadzirisa kana kuti kugadzirisa mhirizhonga iyoyo inoitika ndakava nenguva yakanaka chaizvo kuamerica
Thank you so much, Ade. I'm going back now to you, Mr. Suka Mufudze, the ambassador of the African Union, holding such a post. You're actually standing in for all African countries. How is it as a woman to be holding such a high-powered post? Are you respected, especially by your male counterparts?
I've had an experience before whereby people were seeing it like it shouldn't happen, and I would mention that in Sudan, I remember when I was an ambassador there, I used to be asked, does your country have a male figure who can take up such a position? But yes, this was happening, but by now things are getting better. As long as us who are in this position manage to nurture the younger people, also for them to be role models, let me say, us being role models, for them to come up and also occupy this position, that will make a big difference, because we won't be found wanting. Because of the many of us in those positions, we need to do that.
Ya totaura nerimi rwamai kuti munoona sei pabasa ramuri kubata apa muri kuwana muchiremekedzwa here semudzimai tinoona kuti munomirira Africa yese African Union ambassador muri kutambirwa sei pabasa iro rinyanya pamune muri kushanda nevanhurume
inini tokuona kuti kubvira kare kare ndichisangana nazvo semataura andamboita nerumwe rutsvuma ndichisangana nazvo ndakaedza kuratidza kuti kana ndiri pabasa ndiri pano pabasa tese tiri pabasa saka ngatitariswei ndichitarisa nyika yangu kwandinobva kuzimbabwe vanotaura vanhu vanotarisa kuti unogona here basa havatarisa kuti uri mwanasikana here kana kuti uri mwanakomana which ndinotenda kuti nyika yangu kwandinobva ndikoko kwakandisumudzira kusvika pandiri pano panguva ino ndaratidzira kuvanhu vari kunze ende ndichiedza nepandinokwanisira kuti avo vanenge vari mumapozisheni akadaro vakusangana nezvazvo I also talk to them and shiva power strategies. Ekuti mukamira nokuti muri kuita basa renyu muchaona muchikudzwa muchienda mberi zviriko tinosangana nazvo asi tapango yekuti kubatana kwatiri kutaura nezvakozvo nebasa rauri kuita mathelasiri rekuti tikwanise kunge tichitaura vanhu vachiziva kuti tiri pamabasa akadai zvatibatira kuti tinowanda vanhu vane ruzivo rwokuti aiwa vari pavari apa hazvina basa kuti munhukadzi kana kuti munhurume nekubatirana kuti munotaurirawo vamwe kuti aiwa kwedu kuri kutobva munhu wechidzimai achabata basa rakafanana neri iroro saka izvozvo zvinotiita kuti tisimbe patinenge tiri tichibhilda mabhesi andambotaura pekutanga ekuti madzimai achiita zvaanoita on the ground zvinotisimbisa isu tiri kumusoro.
Thank you so much. We are joined now by our other guest, a young lady, Omega Chiedzo, who is also, you know, flying the country's flag high. She has her and a partner will be holding a brunch this Saturday. Tell us a little bit about your brunch. And we are discussing here, we have the African Union ambassador to the United States, and we also have Miss Evanice Monando, who is in Zimbabwe. Tell us a little bit about your program this Saturday.
Yes, thank you so much, Mavelas, for the opportunity. Indimetu Amzare, Omega Taonezi. And this Saturday, we are holding the 5th African Women Power Brunch in Montgomery County, Maryland. So this brunch is a networking opportunity. And it is a sharing opportunity. It is also an educative opportunity. Women are sharing on this year's theme, yeah, International Women's Day, which is embracing equity. So we are talking about equity in the home, equity in the workplace, equity in all the spaces that women are and are found. Saka, we have this in Silver Spring, Maryland, this Saturday, March the 26th.
Mm-hmm. We also have been discussing about women who hold high-powered positions. What has been your experience as a young woman taking up some of these positions and also running your own company?
Yes, so it is a very challenging situation to be for most young women in positions of authority or at high levels in the corporate world, mostly because it's a men-dominated world, and there are a few mentors, but those mentors that are there are very effective. I have had the benefit of being mentored by some women in high positions, and we have experience, and it has helped me tremendously, but we still need more because the need is huge.
Mm-hmm. Thank you so much. Please stay on the line. I will now switch over to Zimbabwe. As we know, you know, our line sometimes will not do us justice on this show. But coming back to you, Amai Munondo, Mombo Tisananguro, tunonzwa kuti pane musangano mukuru wa mui nao wa mchange muri kupinda kupera kwe mwezuno. Musangano wei uyu.
Saka tine zvikwanisiro zvakawanda zvatakadzidza kuti maskills zvachona iyi nekuti nyaya yatinodzidza tiri nyaya yemental health
zvizi zvatinokwanisa kuisa mukati mepfungwa dzedu. Saka mutoro wekutiripa pakasangana nemusee kuti hani patinopete chirongwa chedu cheunedzi tinenge tichadaidza madzimai akawanda vamwe vakadzidza sezvatakaita isu nevamwe vari kuda kuzvanyadza tine vari kuda kudzidzisa tinoona sekuti muzvare mandiya vanenge varipo futi tibatsira nevakazoda kuti vapinde muchirongwa ichi kubva nhati kana nekuenda kumberi kuitira kuti vazoibatsirawo madzimai akawanda nevasikana vari munharaunda dzedu nekuti nyaya yemental health inyaya ichangosimuka izvino yakaona chinyaya kutaura zvakanyaya panguva yakauya denda recovid-19 pakanga pakunyatooneka kuti zvinhu zvapureta zvinhu zvakudi saka takaona kuti tikatora chikamu ichocho nemadzimai tinoshandawo nemadzimai akawanda takwanisa kubatsira munhukadzi kuti aiwa mafungiro edu nezvatichaita kana tichinge tawinga nezvinorwadza iwayo anobatsira zvakare kuti upenyu hwedu tigozvaiti ramangwana rerakamira sei uyezve kana ndiri munharaunda zvine mumwe munhu ari kusangana nedambudziko rekuti ndingati iyi programu yakanyanya kudzika kudarika counseling yatagara tichiziva nekuti counseling itose tinombouya ichidi but apa taakushara nemunhu wemukati vazolazi munhu wemukati uyu niwatiri kutaura naye kuti kana uchinge wasangana netroma sei haiti nyaya yekutanga kufunga kuti aiwa inini zvangu zvandinekare zvemutero penyu yangu kana kuti wanotanga kutongoitira vamwe vanhu uchiyo yezva necharacta zvinopfinga aiwa tiri kuti aiwa ane nguva yekudzikama aumune ane panguva yaunomira nepfungwa dzako ogara nadzo kasi oti inini ndireani wozvidifaina semunhu endheni wozokwanisa kuenda mberi kuti ukwanise kurarama munharaunda zvakanaka iwe usingakonzere mhiri shoga nechirongwa chatinati mugumura mutenya.
Thank you so much. I'm coming back now to the AU ambassador to the United States, Suka Mafuza. Coming back to you, you heard there Ms. Munondo from Zimbabwe is talking about some of the training that they are having. You being a woman with such a high-powered position, how do you cope? Do you have any coping mechanisms that you use which some of the young girls out there can use?
Yes, as it is said, that education is the way, and kana munhu akaenda kuchikoro achiteerera uchitaura naye uchimuudza ndichinge ndawana opportunity iyoyo yekumentowa vamwe vasikana vechidiki ivavo tinotaura kuti kana tasvika pekuti munhu anoenda kuchikoro anodzidziswa nekuteerera zvinotaurwa nevakuru kuti mastrategies ndeakadai kana uri pabasa ukasangana nezvakadai this is what you do. Yes, ndinawo mastrategies ekuti vasikana vechidiki vakwanise kutakopa especially for those whom I've mentored. Yes, I've given them this kind of strategies.
Mm-hmm. So you are actually a mentor and you have been mentoring some young girls?
Yes, I have. I have been mentoring some young girls and also to tell them they can stand on their own and run businesses and businesses that can be successful. And sometimes it's the way you put yourself across. If you are a responsible person, you also people will respect you in that regard. And ndipo kane nezviri kutaurwa kuti vanhu vanofanirwa kuva vachidzidziswa kuti zvii zvinofanirwa kuti zviitwe, asi napo nezvamunonzwa tichitaurirwa kuti time immemorial tanga tisingasvike pachinhano chakasvitswa nevanhu vechirume, asi iye zvino taakusvika pachinhano apa, ngatipusheiwo tisvike pachinhano apa kuti tigorespektwa, tigova tinokudzwa kunzi aiwa ndaamai vari apa.
Tombotarisa iwo mwedzi uno, pane zvimwe zvirongwa here zvamuinazvo seAfrican Union?
Yes, seAfrican Union takamanaja takame together nemadzimai emadiplomats, the wives of the diplomats here in Washington DC. Tikatanga program iyoyo yekubatisana, I think munoati marounds kumusha uko kuZimbabwe. Tikatanga kuvadzidzisa nyaya yemarounds. And apo vakawanda chaizvo, the whole of Africa, which is about 54 maambasadors ari muno nemadzimai avo. Ati tikakwanisa kuita nyaya idzodzo dzemarounds, tichakwanisa kuti mumwe nemumwe anokwanisa kunomhanya neprogram yake project yake yaanenge achida kuti aise panzvimbo. Vakafara nechirongwa ichi. Ndakataura navo tikapinda madetails on how to do it. Vanhu vakafara, takabva tatotangisa nevakawanda kumhanya-mhanya neprogram iyoyo. Certain number of women vanopiwa vanobatiswa mari yakati kuti vakwanise kusumudza mabhizinesi avo.
Mm-hmm. Thank you so much. Please stay on the line. I understand we have a caller on the line. Hello, caller Makabi.
No fara.
Ai what? No fara. Tukusora ne mimi rugu pi caller.
Tukusora ne mimi mu South Africa pa Polokwane.
Sauraitins we caller pa Polokwane pagadi apa.
Ah, pa Polokwane pa shi right shop.
Eh, Sauraitins.
Polokwane pa shi right, but is no kuru drawa uti ma tamasta bungesa kun vega wando achi wato mimi kai dino na ukandiriswa.
Mhm.
Aja. Era tungo kuru drawa ni chandu ni anu dawa kuru drawa ni sini tuwa sa relax sa chiro waga gara ma gara waga na sa kawari na kuru drawa ma drawa zero se kota.
Mhm.
Awo waga gara se ukunge ni wajikwan sa gumi sa wachino kota awo chisa ni kuti.
Thank you so much. Rigaitende kuna Omega, mshare Omega pindai pachirongwa murukunzwa shanga jirubu taurwa na ambassador. Muno tichi, muno onaseja, baruku taureji.
Jirubu taurwa na ambassador ndiso chaizo. And especially nya ema mentoring ya vanga vashitaura.
Mm-hmm.
Vanu wajinji, varipo vanu toda ku mentor ni vanu wakaita sa ambassador. Kuti vane experience and vane ruzivo wacho. And then also ninya yavataura ye round kana kuti susu ine ma group vakadzi atinoita ma round iwayo saka zvinofadza kuti tinzwe kuti zviri kutoitwa mu ma circles ema diplomats. So that is a good thing. Chinopa vanhu opportunity kuti vawane capital kana vaine project yavaruda kutanga kana vaine zvavaruda kuita zvinobatsira zvekuti ende munongodza kuti switch cards kana tikawana mari zvinobatsira mhuri zvinosumudza mhuri saka that's a very good thing zviri kuitwa na ambassador.
Thank you so much. Let me go back to Zimbabwe as we wind down. Miss Eva Nice Munondo, if you can give us your last word. Motipa mazwi nyekupedzira.
Hello, masoko angu ari dzimisa. Ndiri kutenda kuti ndandiri pachikwa kanaka. Nemadzimai nehumhare. Kuti basa rinoshamisa. Chichuwe changu chemwedzi. Madzimai akatitererawo. Nyika dzese dzatiterera. Kunge ngatibatane pamwe chete. Nyaya yatiri kurwira pano nemadzimai. Inyaya inotelebhura nyika. Madzimai ane simba kwazvo. Madzimai vanhuwo. Wataura ambasada wedu madzimai vakakamukana vanokwanisa kuita zvinhu nemazvo vakangofanira kutani ine
saiyave
mufaro wangu wekuti semadzimai ngatiiteeee mazviita.
Thank you. If we can hear the last word from the ambassador.
Yes, marvelous. I would want to actually say to the women I'm very impressed. Ndiri kufara nezvamuri kuita on the ground. Ngative takashingirira takasimba kuti tiri kuita zvinhu zvedu asi ngatisumudziranei tikwanise kuranawo mabhizinesi akati kurei hamuoni andiriigari chinoaabhizinesi ndinewo $10 yangu haikwani kuti ndigorana bhizinesi rakakura asi tikagara pamwe chete tikaita madzimai anokwana 10-20 kana mari idzi tichiti kana iwe waibata mari
thank you there ambassador. Unfortunately time is not on our side and that Omega, I'm sorry we can't hear from you because unfortunately time is not on our side and that brings us to the end of our show. We'd like to thank our guests and of course you the viewers and listeners. Be sure to tune in again. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying good night Zimbabwe.